Makundano aya asimuka musi uyo chikwata chine mukombe wechengezi Platinum Stars chichita mangange 0-0 ne Arena Movers iyo ichangopinda muPSL. Veruzhinji vanga vachitarisira kuti ngezi ichaitirwa nyore nemutambo uyu yakunda asi Arena yaratidza kuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki. Mitambo yatanga zvinodakadza asi vamwe havasi kufara nezvabuda mumitambo uyu. Chikwata cheCape United charwa 1-0 nechikenin kuchitiwo ZPC Kariba yaita mangange 2-2 nechimwe chikwata chitsva cheT1. Green Fuel yarwa Blue Chips 2-1. Makundano aya ari kusimuka paine manyukunyuku ayo awedzerwa nekudzoka kuZimbabwe kwemutambi ane mukurumbira Kama Billiard uyo angatamba kuSouth Africa kwemakore gumi apfuura. Kama uyo angadiwa nezvikwata zvinosanganisira Dynamos, Ngezi neManica Diamonds akasarudza yadha iyo yakamukwezva nemari zhinji. Uravidzi wemutambo wenhapfu muGobe Makanyere anoti kudzoka kwaKama nakuda mahachi muPSL kunobatsira kusimudzira nhapfu munyika.
Zvinosadza mumvura reMuzimbabwe kuti vakomana vari kutaridzawo respect yeligi yedu. We are happy they are here, but let's hope they are going to bring positive things into the league, and also we look at them setting standards because we are going to South Africa, we are going to Bora Renani, we are going to set our standards. We are happy about that and we hope Vajare Simuza Zeshua.
Yaja na Biliati vari kusimudzira makundano aya nemutambo wavo wekutanga newange mangwana muKoliari umo chipangano isingaroveke zvekutamba. Kunyange zvakadaro yadha haisi pazvikwata zviri kutarisirwa kurwira zvine mutsindo kutora mukombe mukuru wenhapfu munyika. Zvimwe zvikwata zvanga zviri mubishiwo pamariketi tinga vatambi vatsva zvinungamirwa neSimba Bhora iyo yakatenga vatambi gumi nevaviri neCapes United iyo yakatenga vatambi vatsva gumi. Asi mukuru weCapes United vaFarai Jere vayambira vatambi vakatengwa nechikwata chavo kuti vanofarira kuziva kuti kutambira Capes United zvinorevei.
Pressure iri panamba mahwani bhozi yadha inenge ichachitwa kukurova herenta zida kukurova idhanamos ida kukurova haidenda zida kukurova ida kumukira pamuri ipapo kana katinga ngobvo dikizhono kaanonzi Capes United kanozatichitya. So it needs real men.
Asi nyaya iri pamiromo peveruzhinji ndeyekuti achatora mukombe mukuru uyu ndiani. Mumongororo wemutambo wenhapfu vaKelvin Mushonga vanoti mitambo inoratidza kuti ichange yakabaka moto mwaka uno asi pagumisira Dynamos ndiyo ichatora mukombe.
Kuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rino ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge kuona kunge Dynamos this time inotora mukombe.
Ngezi Platinum Stars iyo inove ndiyo yakatora mukombe weligi ichange yakamirira nyika asi muCup Champions League. Dynamos ichange yakamirirawo nyika muCAF Confederation Cup. Makanyire anofunga kuti iye Ngezi Platinum Stars inogora kutora mukombe uyu zvekare asi asingakanganwe FC Platinum. Mimwe mitambo iri kwamangwana asi yakamira seizvi: Highlanders versus Dynamos, Manica Diamonds versus Simba Bora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.